Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi chishanu chivabvu 1818. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nemadzimai muHarare pamusangano wekuzeya nezveuwandu hwemadzimai ari kukwikwidza musarudzo pamwe nezvimwe zvinosangana nemadzimai mune zvematongerwo enyika. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission, ZEC, chekuongorora gwaro remazita evavhoti kuitira kuona kana mazita avo arimo uye akanyorwa zvakanaka. Chotarisirwa kutanga mangwana 19 chivabvu kusvika 29 chivabvu mumatunhu ose munyika. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti kupindira kweZimbabwe Electoral Commission, ZEC, musarudzo dzekutsvaka vachamirira mapato ezvematongerwo enyika kunogona kuita kuti munyika muitwe sarudzo zvakachena sezvo vanenge vachizokwikwidza musarudzo dzenyika vachinge vakasarudzwa musarudzo dzinenge dzaitwa zviri pachena. Sachigaro weZano PF mudunhu reMashonaland West vavengai Musengi avo vakasungwa nemapurisa usiku wadarika nenyaya dzine chekuita nesarudzo dzesarudzo dzekutsvaga vachamirira Zano PF musarudzo dzenyika vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Vagari vekuBechnaf Bridge kudunhu reBuhera South kuManicaland vari kunyunyuta nekushaya budiriro kwenzvimbo yavo kunyange hazvo vachiti vari kubvisa mari yemitero kukanzuru yavo. Vagari ava pamwe chete navana muzvina bhizimisi veko vanoti vava nechisungo chekuti havasi kuzobvisa mari dzemitero kudzimara vagutsikana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvechirongwa chekuongorora gwaro remazita evavhoti kuitira kuona kana mazita evanhu aripo. Icho chiri kutanga mangwana 19 chivabvu kusvika 29 chivabvu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tichange tiri kutarisa zvemitambo ichange iripo kupera kwesvondo. Uyezve nemuchato wemwana waPrince Charles, Prince Harry, uchange uri kuBritain mangwana. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.